Mahangwana nakanaka vatereri tinosangana zvakare mahangwana nanhasi uri musi wechishanu kukadzi 23, 2018. Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC City. Ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Semunhu andatombotaura naye makuseni achinditi ndichada kuzombobuda, saka manherana ndatozonzwa kuti masvingo waburuka kombi waufamba kuya mutaunu paflyover. Pane kombi yarambidzwa kuburutsa vanhu rine mapurisa, saka paita noise. Mupurisa akaridza kuti yabva yaenda kuna vamasvingo, wabva atopurwa akafira ipapo.
Munhu mumwe chete anonzi apfurwa akafa, vamwe vakakuvara zvakaipisisa mumhirizhonga yakaitika muHarare neZuro Manheru.
Isu taasunga zvedu masoja ngaasapiwa, asi tanga achiripo ndiyoti maticha anga atofungawo kuti muna machi zvavo zvinoita wemasoja avo apiwa muno muna February. Saka zvinhu zvinotinetsawo kuvarayiridzi kuti pese patinongotambirisa tinenge tinongokundawo vereso zvisihuse zvisi pakuzotambirapo.
Masangano anomirira varayiridzi ogunun'una nekunonoka kupiwa mari dzemabhonasi. Gurukota rezvekudzivirirwa kwemukati menyika vaObert Mpofu voramba kutaura kukomiti yeparamende nezvenyaya yemangoda apo vainge vari gurukota rezvezvicherwa. Iyi ndiyo mimwe yemusoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Munhu mumwe chete anonzi akaurayiwa, vamwe vaviri vakakuvadzwa zvakaipisisa neZuro Manheru mukati meguta reHarare apo mapurisa airwisana nevanhu vainyunyuta nenyaya yekurambidzwa kwemakombi kupinda pakati peguta. Motokari mbiri dzinonzi dzakapiswa uye mahwindo epaHarare Central Police Station akapwanywa. Mutori wedu wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Mapurisa anga akapakatira zvombo anonzi akapfuura vanhu vatatu mushure mekunetsana kwaakaita nevemakombi, avo vanonzi vaitakurira vanhu panzvimbo dzisingabvumidzwe. Mumwe vakaona izvo zvichiitika, vapolite Murinda, vanoti nyaya yakatangira paflyover yokubuda mudhorobha mumugwagwa unoenda kuchitungwiza. VaMurinda vanoti kurwisana pakati peveruzhinji kwakatanga mushure mekunge mapurisa aridza pfuti mudenga zvisina kufadza veruzhinji vakanga vasinei nezvemakombi aitakura vanhu aya.
Vaona mota ichiburutsa vanhu pasiri tanzi, ndopo watanga kushurawo vanhu vese mai vachiburuka mukombi, vamwe ndopo watanga kuramba kauti aiwa hatinoii, ndopo vakazorowa vanhu nepfuti vao. Kuti vana torohwa futi paroboti rapo yapezera vatinomutora mai manje anga atofukidzwa nemakaribhoti apa ingadore murume ngaifamba nemukadzi wake.
Mumwe vanotengesa mumigwagwa vaBrian Kombiro vakati mapurisa akazokanda utsi hunokachidza mushure mekunge veruzhinji vatanga kurova mapurisa nekupwanya kamba yeHarare Central pamwe nekupisa motokari dzemapurisa. Zvichakadai, zvinonzi mutungamiri wesangano rinomirira vafambi vanoshandisa motokari dzinotakura veruzhinji rePassengers Association of Zimbabwe, vatafadzwa Goliati pamwe nemutori wenhau wekambani ye263 chart vamunashe Chokodza vakarova zvakaipisisa nemapurisa aya pachiitiko ichi. VaGoliati vanoti vakanga vatizira pamapurisa apo vakazorohwa zvitevera mirizhonga yakaitika iyi.
Kupfurwa kwaitwa vanhu vapfurwa pa flyover ipapa zetarapi handikunyepa zetarapi traffic branch ranga chikontrora motika zvakanaka apa pane congestion. Vamwe vazongobva mumwe motikari mapurisa anga nefuti ndova vapfuura vanhu vanga varipo bva vakutiza. Saka isu tazenge taakutiza matomba akungonaya vanhu vatsamwa nezvaizvaitika izvozvizvi. Taakutiza chitashavo titenda kuti tavharirwa vanhu vachiuya vachiti vangoona mupurisa akamira vachitema hatisikuda kuvaona, vangoti hatisikuda kuvaona vachitevera mapurisa nekuziva vatsamwa nekuurayiwa kwaitwa vanhu vanga vasina zvombo enda wanombo virawari wisawa ni lao saka zadaro tatizira mukamba chinjira wazati uko vanu wakuto tema mutazenye wakuto unengirina vanu wakuto tema chero cha wawana maprisa arguruwa isusu ni mwe journalist we chati 623 kanga na sasaya kumfane tatizira imumu iya aru wawofuti ni wano wafingazi tapinda taka gara more than 3 hours imumu tirimo patazo nzichi haku nzekuni kwa haku fambika takubuda ameni aninga officer commanding wacho alipa judu party kwa kwa claim kwa nsa kuchienda tikatino tikazo buda mzo tikandira matie gaziri tikanza mkandiri kwa kukubuda kwa fukati wa mwangu wachiba nikuna Robson Manyika Riot chao nata kuchia zanzi rowa FT wa kati mwa gochuro wa se tukubwa mchigi mnengi umu mkamba umu ingwa nchanzi tine ni makuchuro wa se ya kuchia zanzi waro anzi wa mwa manyi isa abatanti sawo ni uzi chaka jangwa ni uzi buzi kutu wa pinda fitu mkati tupata rowa ndo nadu nirapasi anzi zudi mwefoni yangu ya indagufu ndamuka ndiwa na manyo sato nturu wa rowa ya tuzimu
zvichakadai umwe anozivana neumwe wavanonzi vakapfurwa pachiitiko ichi varangarira istole vanoti vakarwadziwa zvikuru kunzwa kuti munhu uyu ashayika nenzira iyi
kushaya kwamasvingo kwatirwadza semunhu wandatombotaura naye makuseni achinditi ndichada kuzombobuda saka manherani atozonzwa kuti wamasvingo kwaburuka kombi kufamba kuya mutaunu paflyover pane kombi yarambidzwa kumuburutsa vanhu rine mapurisa saka paita noise mupurisa akaridza futi yabva yaenda kuna vamasvingo wabva atopurwa akafira ipapo saka zvandirwadza semunhu wandatomboona makuseni anga ari munhu asina munhu anotaura naye zviya zvisitomborewe 99 amenoti munozvionawo sei kuti zvinozofambawo sei kana vanhu vakuru vatinoti ndo vakuru kwatiri vanozotirayirawo vachinzi havasipo vachienda nenzira dzakadai
hatina kukwanisa kutaura nemutauri wemapurisa senior assistant commissioner Cherith Charamba kutinzwe divi remapurisa panyaya iyi uye kuti vatipe mazita evanhu vanonzi vakafa muchiitiko ichi asi gurukota rinoona nezvematunhu vajulai moyo vakazozivisa nezuro kuti vainge vamisa nyaya yekuti makombi asapinde muguta ndakamirira studio 7 muHarare ndini Thomas Chiripasi
mukuzeya nyaya iyi tabatawo nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaavoid masiraha
tinoona sekuti gavhumendi iripo iringoita zvaingeitwa negavhumendi yava Mugabe zvekuti inongeisa mitemo asi isina kugadzirira zvinhu zvakakwana kuitira kuti mitemo yacho ifambe tikatarisa mutemo wavanga vaisa uyu wekuti makombi haafaniri kupinda mutauni anofanira kugumira kunze kweguta unofanira kungori mutemo unoiswa asi pane dzimwe nzira dzinozovapo dzekutakura vanhu kubva kunana Kokom kubva kushowground kubva kucoca-cola kupinda mutauni saka tikatarisa mhirizhonga yaitika iyi kugumbuka kwevanhu kana materera mangwanani taona vanhu vachiratidza kuti vanga vakagumbuka nekuda kwedanho ranga ratorwa negavhumendi kureva kuti kunyange vemakombi vacho vanga vakagumbukawo nekuti zvinovakanganisa basa ravo saka hurumende inofanira kuita maplans ayo ichikonsauta vanhu ichiona futi kuti zvairi kuita zvini to the benefit yevanhu here kwete kungoshandisa vanhu kuti vafambe madistance akareba but pasina dzimwe nzira dzinovabetsera
asi iko ivo vanhu vacho havanawo here dzimwe nzira dzekuratidza kutsutsumwa kwavo pane kuita mhirizhonga yatanzwa kuti yanga yaakuzoitika
vanhu vanogona kunge vane dzimwe nzira dzavanadzo dzekutaura nadzo asi kana vanhu vakaramba vachitaura asi vasingatererwi dzimwe nguva vanotorawo nzira dzavo dzavanofunga plus chimwe chatinofanira kuziva ndechekuti kunyange panguva yarobert Mugabe vanhu vaitaura vane nzira dzavaitaura nadzo dzisina mhirizhonga asi mapurisa agara anongova neunhu wokungovhiringidza vanhu kusvika vanhu vagumbuka vopedzisira vamumhirizhonga zvozoita sekuti vanhu ndo vanoita mhirizhonga asi ari mapurisa asinganzwisisi zvido zvevanhu iye asingagoni kutaura nevanhu kuti anzwi zvichemo zvavo vasati vashandisa mboma nembwa nematiega
asi apa tingati hurumende here kana kuti ikanzuru nekuti tinenge taona gurukota rinoona nezvekutongwa kwematunhu vajulai moyo vachiti aiwa zvaitwa nekanzuro izvi asingafaniri kuitwa asi dzimwe nguva tombonzwawo kuti zvinenge zvisingabve kukanzuro asi zvichibva kuiya inonzi joint operation command kana kuti JOC munoona sei nyaya
ini muonero wandozviita ndewekuti hurumende yaakungozama kuvanda nechigunwe yoita sekuti pamwe haisiri iyo asi chiripo chaichi chacho ndechekuti kanzuro yacho mungada kunyatsa kuzvitarisisa inozongonzi ikanzuru kana zvinhu zvakaipa kana zvakanaka hurumende inotora kuti tisita zviita. Saka isu chetinoziva ndechekuti hurumende ndio ine masimba ose, kunyangwe ikada maplans akaitwa nekanzuru kana hurumende ine simba zvayazoita izvozvo zvekuti vanoti tazoreviesa decision, tazosiya decision yacho, kuratidza kuti ivo sehurumende vane simba. Saka chii chachimbovatadzisa kuti vapindire muzvinhu izvi? Ini maonero andinoita ndeyekuti hurumende yagara inoda kungovanda nekuti kanzuro yeopposition, saka iyo yoda kuvanda neipapo kuti igonzi iyo iri kugona asi opposition iri kukonewa. Asi tinoziva chaii ndechekuti hurumende iri kukonewa kuimplementa maplans chekutanga. Chechitu taakupedza 100 days zvaizvo zvavakataura ende hapana chatiri kuona chinonyatsokubatika, vanhu vachirungoshipika mari. Saka zvese izvozvo zvinongoratidza kuti hurumende iripo ndo iri kukonewa, hatingazvisi kukanzuro asi hurumende yose nokukura kwayo ndiyo isingagoni basa.
Nyanzvi munyaya dzezvematongerwo enyika vaAvoid Masiraha vachitaura vari parunare muHarare. Apo paramende yatanga kuongora zvakare kutsakatika kwemari yemangoda ekwamarange, vaimbova gurukota rinoona nezvezvicherwa vaObed Mpofu nezuro vakapika kuti havafi vakapa humbowo kukomiti iyi, uye vachiti vanga vasingawirirani nasachigaro wayo. Kuti tinzwe zvizhinji toenda kuna Godwin Mangudya.
Kunyange hazvo vamira pamberi pekomiti iyi, Vampofu vati havasi kuzofawa paumbo wekukomiti iyi kana vamuliswa varivo sachigaro wayo. Pakutanga Vampofu vanga vati hapana mutemo unovasungira kuti vataure pamusoro pezvebazi ravaishandira. Vatiwo vamuliswa vakambovashanyira kumba kwavo pamusoro penyaya iyi, uye varugaro vanyomba nekutaura zvakawanda pamusoro pavo mapepanhau, nekudaro havasi kufa vakapa umbo kukomiti yavamuliswa.
Please, with respect to the honorable members, I will never, never be presided over by Mr. Mliswa for what has happened.
Asi vamuliswa vayambira Vampofu kuti paramende ine simba rekukoka makurukota kana munhu wese kunze kwemutungamiri wenyika chete. Vatiwo havasati vamboona munhu anonyepa savamupofu, uye vavayambira kuti vasataura semunhu ari kutaura kumusangano webato ravo reZANU-PF.
This is not the ZANU-PF Politburo where minutes are coming from you. This, take this sitting seriously. The whole world is watching you. You have come here and I've told you why you are here.
Pakandirano makobvu nematete pakati pavamupofu navamuliswa, izvo zvaita kuti dzimwe nengo dzekomiti dzakaita savatafana naZhou veZANU-PF dzipe pfungwa yekuti dai komiti yanzwa pfungwa yemutauri weNational Assembly vaJacob Mdenda panyaya iyi.
I think ngatimboona tinai sekomiti tota resolution tonoona speak.
Asi dzimwe nengo dzekomiti iyi dzakaita savamasango matambanadzo veZANU-PF dzatsigira danho ravamupofu rekuramba kutaura dzichiti komiti iyi iri kuda kunyadzisa vamupofu.
Saka kana takuzitarira isusu ka, we are not here as kungogara, tiri kuzviona zvamuri kuita, especially tiri kuzviona zvamuri kuita. Asi right, and at the same time the minister vagarapo neminista vangu vegovernment yangu vedu kuZANU-PF vacho, let me just say.
Asi vamwe vakaita savaProsper Mutsiami navafani munengami veMDCT vati vamupofu vanofanira kupa humbo kukomiti vasingadi vachida, uye kana vane chichemo vanofanira kumhanyara kumutauri weparamende. Vamuliswa vatsidzawo kuti vamupofu vachataura vasingadi vachida nekuti nyaya yavari kuda kunzwa nezvayo yakakosha chose, uye hainei nezvematongerwo enyika. Vamupofu vazoburiswa mumusangano uyu apo nengo dzekomiti iyi dzange dzave kuenda kulunch, uye vange vakatarisirwa kudzoka nenguva dzatu masikati, asi havana kudzoka sekutaura kwavange vaita. Aka ndeke chitatu, paramende ichiongorora nyaya iyi, uye ongororo mbiri dzakaitwa dzakaratidza kuti zvinhu zvange zvisingafambiswe zvakanaka kwaMarange. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangucha.
Zvichakadaro, gurukota rinoona nezvezviwanikwa vaWinston Chitando vanoti Zimbabwe yatanga kutengesa mangoda ayo mushure mekumbomira kwegore rose. Svondo rapera, Zimbabwe yakati yainge yatengesa mangoda emari inosvika zviuru mazana masere nemakumi maviri nemapfumbamwe emadhora kana kuti $829,000. Zimbabwe ichatengesazve mamwe mangoda muna kurume nakubvumbi. kambani ya hurumende ya Zimbabwe Consolidated Diamond Company ndio iri kuchera mangoda aya kwa Marange. Masangano anomirira vadzidzisi anoti Re Progressive Teachers Union of Zimbabwe kana kuti PTUZ nerinomirira vadzidzisi vekumaruwa Re Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe kana kuti ATUZ anoti atambire zvakataurwa nehurumende zvekuti vadzidzisi vachabhadharwa mabonus avo mushure mekubhadharwa kwevanoita zvekudzivirirwa kwenyika. Mukuzeya nyaya iyi, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro nemutungamiri wePTUZ Dr. Takavafira Joe.
Muna Machi kunotanga kupiwa masoja bonus papei pavanongobhadhara nhoro yavo yemuna Machi vawana bonus. Muna April kotevera mapurisa. Muna May maticha. Muna June kozoita direct executive service. Asi kuti nyaya inonesa yatiri kuona ndeyekuti pese panouya mabonus apa zvinoratidza sekuti vane pfuti ndo vanonyanyisa kuremekedzwa. Isu taatisingatedi masoja anga asapiwa, asi tanga achiripo ndiyoti maticha anga atofungawo kuti muna Machi zvavo zvinoita iwo wemasoja avo apiwa muno muna February. Saka zvinhu zvinotinetsawo kuvarayiridzi kuti pese patinongotambirisa tinenge tinongokundawo veresto vecivil service pakuzotambirapo. Saka mihoro yacho inononoka. Saka taifungawo kuti dai hurumende yanga ichiita rotate ende mamesaji atawana particularly pagroups epts ekomatima yenyika ndeyokuti mei kunge kwaita kure. Dai hurumende yatutsira ikasedeza padhuze ikaita Machi zvaizopawo kuti zvinhu zvive mutechetere, nokuti vakawanda havasati vabhadharawo maschool fees. Vakawanda wanda kuti vana vavo vaendewo kuzvikoro zvakanaka, saka vava vakatotarisira mari yebonus kuti ndoenga zovabatsira. Saka panotinetseo kuti varayiridzi zvikuru vatinomirira isu vanotida kuti varingobatawo nekona selacto, kana kuti vanongokonsidhewawo as any other business. Havakoshesi asi variwo vakakosha munyika, nokuti ndo vanodzitemena budiriro netsundiso yenyika nokuvhura njere vana kuti masoja azoita masoja akanaka kungabva nemuwawako avarayiridzi mapurisa zvekare naiwo maminista. Asi zvinongoita sekuti education inongobatawo seany other business isingakoshesi munyika.
Saka mune matanho amuchatora here kusvitsa nyunyuto yenyu iyi kuhurumende vazvo?
Hongu pari zvino tatoti maold provinces vaitewo masuggestions avanoita. Kana vaita masuggestions vatinoita isu senational leadership tinosamarizawo masuggestion yavo toendesazve kumusangano mukuru weapex tonzwa kuti zvinoti kudini. Asiwo kana apex council ichinge yatadza, isiso titizve tinowanza kungoendesawo ivi kuna president wenyika kuti vaonewo kuti maticha vanenge vamaregerera vangomaonawo mabatawo nekona silacto. Saka zvinhu zvatinoendisa izvozvo takatimirira iko zvino kuti varayiridzi vatiudze kubvuti vanofunga kuti tidini. Saka isisu tinongori homwe dzinoti zvinenge zvataurwa navarayiridzi ndo zvatinopfuudzira mberi, tongawo kuti vanotungamirira nyika vangati kudini. Asi zvaizofamba zvakanaka dai varayiridzi vakurumidzawo kuwana mari kudainga vabetsera, nokuti yatova mugari musoro wechiro kuti anyanga kuti varayiridzi ndo vanozongoonekwa pekupedzisira. Saka hamena kuti tingawo tibatewo futi here kuti vatitye kuti vatitangewo kuti pawo mabhonasa.
Mutungamiri wePTUZ Dr. Takavafira Show vari parunhare kumasvingo naJonga Kandemiri weStudio 7. Tichiri panyaya iyi, tanonoka wande weStudio 7 abatawo mutauriri weATUZ vaChus Kasongo.
Boka redu revadzidzi hari kufara. Gore rakapera pakambobuda mapepa aibvawo zvekare kuhurumende achitaura zvekuti mari yebonasi yaifanira kuti ibhadharwe munandira. Asi tichizoona zvavepo izvi taakuona kuti taa kuenda kure kure nemazuva atanga takatarisira. Vamwe vanogona kunga vakatoshandisa mari iyoyi upenyu hwacho hwakutoita huchitooma zvakare.
Sei imwi musingabvumirane nezuva ramapiwa kana kuti nomwedzi wamapiwa nehurumende?
Isu tichitarisa ndofunga hurumende inogara ichitaura kuti vadzidzisi ndo vakati wandei kutarisa pavashandi vehurumende vari kubhadharwa. Asi chinonyanya kutinetsa ndechekuti tinogara takaitwa vanhu vanozoonekwa pava paya, poita mamwe maboka emuhurumende anenge achionekwa nekukasika. Munotarisa makatarisa mari yebonus, haisi mari yakaita sekuti ndakahora musi wa 20 mwedzi wapfuura, saka ndikazopiwa papaya 20 adarika ndinenge ndanonokerwa. Mari yebonus imari yatikutarisira tese kuti kana ichinge yauya mumwe noumwe anenge achida yange yakurumbidza. Asi gore negore tiri kuona kune vanongonzi ava ndo vanotanga, ava ndo vanopedzisira. Ndozvinhu zvaakutikachamadza kuti tiri kuenda kupi, chii chanyanya kuita kuti siyana.
Makambozvitaura here kuhurumende?
Nyaya iyi takamboisimudza gore rakapera, asi mhinduro yatakawana yaitova mhinduro yaitosimudza imwe mibvunzo zvekare, nekuti mhinduro yatakawana yainziyo vadzidzisi zvamakawanda munofanira kunge muchizowana mari pekupedzisira. Asi zvakangofanana nekuti nyangwe tikatanga isu toburitsa mari yakati wandei yacho shoma yozonge ichibhadharwa mahomapoka anenge aine vashandi vashoma. Ndoona nyaya yakangofanana, asi ndiroona sekuti hurumende inotarisa zvakati siyanei. Zvinoita sekuti pane vakati koshei kudarika vamwe. Nhengo dzedu dziri kunyunyuta, vadzidzisi vari kunyunyuta.
Saka muchasvitsa mashoko okugunun'una aya here kuhurumende?
Mangwana chaiye dai vanga vamboongorora nyaya yacho. Nekuti munoona mwedzi wasvika waMei, mukatarisa tinenge tichingonzwa kunzi kuvhota kuchaitwa muna Mei kana muna Juni kana muna Julai. Saka zvinenge zvaakuisa kuhura kwematicha, kwevadzidzisi, bhonasi pakugunun'una kana pakusagutikana kuti inozouya here kana kuti haizouye, nekuti munoziva zvinoitika nguva yemakambeni.
Ko, kana hurumende ikati haikwanise kuchinja mwedzi wava kupai, moita sei?
Tinge yataura kuti haikwanise kuchinja. Munoona zvinoita ndezvekuti isusu tiri boka rine vanhu vakati wandei. Saka mangwana tinenge tichifamba ndima nendima, danho nedanho. Mangwana tinenge tichizivisa hurumende kusafara kwedu. Kana vachinge varatidza kuti vaomesa gudza, isu tinongozongodzokawo zvekare kuvanhu kuti ndo mamiriro akaita chimiro kuti wagwara tinozofamba tisei kubva ipapo.
Avo vanga vari mutauriri weAmalgamated Rural Teachers Union vaChoose Kasongo vari parunare muHarare. Natanonoka Wande weStudio 7.
Chirongwa cheStudio 7 chinokuudzai zviri kuitika muZimbabwe mazuva ose. Munokwanisa kunzwa Studio 7 mangwanani na6 AM kubva nemuvhuro kusvika chishanu, uye na7 PM mazuva ose. Munotibata pa909 AM uye pa4930-13860, 15460-15580 ne6080 shortwave. Musakanganwe Live Talk na8 PM muvhuro kusvika chishanu pamasaisai anoti 13680 ne15460 frequencies. Pindai muchirongwa cheLive Talk nekutifonera panhamba dzinoti 001202465 0318. Namba idzi zvakare 001202465 0318. Tinotepfenyurawo paFacebook chirongwa chedu Let's Talk. Ngatikurukurei. Pindai muchirongwa ichi nemusi wechipiri uye china nenguva dza5:15 kusvika na6 PM uye nemusi wechishanu kubva na5:45 kusvika na6:15 PM. Musakanganwe kufarira Facebook page redu reVOA Shona.
Makateerera kuStudio 7 tiri kutepfenyura tiri muWashington DC. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaDonald Trump vazojekesa danho ravo rekuda kuti vamwe varayiridzi vanogona kushandisa puti vaende nadzo muzvikoro kuedza kudzivirira kupfurwa kwevana vechikoro pamwe nevarayiridzi. Mashoko avaTrump anotevera kuurayiwa kwevana 10 nevana uye varayiridzi vatatu kuParkland High School kuFlorida. Izvi zvapa kuti vana vechikoro vakawanda varatidzire kuti mitemo yekutengeswa kwepfuti muAmerica inofanira kuvandudzwa kuti zvisave nyore kutenga pfuti. Imwe ndege yemhando rwedrone yakauraya vanopfurikidza mwero vechikwata cheAl-Shabaab kuchamembe kweSomalia pedyo neguta reJamaime pedyo nedunhu reLower Juba neZuro. Imwe nhengo yehurumende yeSomalia yati varume vashanu vechikwata cheAl-Shabaab vainge vakasvikira pamabhasikoro anotakura vanhu kana kuti rickshaw vakaurayiwa nendege yedrone iye. Vamwe vanhu vanorarama nekutengesa makadhi ekufonesa erudzi rwebadi ekambani Econet vanoti havachawane mari yakawanda sezvavaiita kare, sezvo vanhu vakawanda vave kutenga nguva yekutaura panhare mbozha dzavo nemabhanduru ekupinda pamadande mutande pamafoni avo. Arthur Chigoriwa anoti panyaya inotevera.
Vanotengesa ava vanoti pavakatanga kutengesa makadhi enguva yekutaura pamafoni vaiwana mari yakawanda iyo yaivararamisa nemhuri dzavo. Asi nekuda kwekuti vanhu vave kutenga nguva yekutaura pamafoni avo, vanoti vanhu vava vashoma vachiri kutenga makadhi, izvo zvave kuita kuti varasakirwe nebhizinisi rekutengesa makadhi. Mumwe anotengesa makadhi vaPrince Tembo vanoti zvinhu zvave kuvaomera sezvo makadhi eEconet asatengwe zvichienzaniswa nenguva yakare. Vatembo vanoti nguva yekutaura panhare mbozha yave kutengwa kwakawanda kunosanganisira pamafoni, muzvitoro kana mumabhangi, izvo zvadzikisa bhizinisi ravo.
Since we makadhi, business is going down. Zvekuti hatisikwanisa kutengesa.
Vatembo vanoti nguva yakatanga kushandiswa nhare mbozha makadhi aitengwa zvekuraramisa mhuri.
Kudhara zvairaramisa sei? You could stand up, everybody could walk achiuya past you achitenga airtime.
Izvi zvinotsigirwa nemumwe anotengesa makadhi amai Jacqueline Chirikiti, vanoti kutengwa kwenguva yekutaura panhare mbozha kwadzikisira bhizinisi ravo kumashure.
4, 6, 7, 5, 3, 5, 1, 6, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, eko kesi ndeya kumbulo.
Vanotengesa makadi ava vanoti dambudziko rekutengesa makadi riri kuwedzerwa nenyaya yekuti kwavanotenga makadi havabvume kutenga nemakadi ekubhangi.
Patinoodha havabvume neeko keshi havabvume nekadi.
Zvaafana nekuekoneti kwacho havabvumeodhesa nekadi.
Kana eko keshi, vanda nekeshi.
Saina
zivandirana ndakazivandira eko keshi, ndatonyura ndini. Vosvika kunotenga neeko keshi, 5%, 20%.
Vanotengesa makadhi ekufona vanoti chimwe chikonzero chiri kuita kuti vasatengese makadhi aya inyaya yekuti kudhura izvo zvinoita kuti profiti yavo ive shoma. Makadhi mashanu edhora rimwe chete anotengwa nemadhora mana nemakumi manomwe izvo zvinosiya mutengesi aine masenzi makumi matatu chete profiti. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi, ndini Asa Chigoriwa.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa musere nawo zvakare. Munhu mumwe chete anopfurwa akafa, vamwe vachikuvara zvakaipisisa mumhirizhonga yakaitika muguta reHarare neZuro Manheru pakati pevanhu nemapurisa. Masangano anomirira varayiridzi ogunun'una nekunonoka kupiwa mari dzebonus dzegore rapera. Gurukota rezvekudzivirirwa kwemukati menyika vaObert Mpofu voramba kutaura kukomiti yeparamende nezvenyaya yemangoda apo vainge vari gurukota rezvezvicherwa. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinovimba kuti muchange minesu zvakare na7 PM, asi tichivimba kuti nhasi muchaswera henyu zvakanaka. Iko zvino ndokusiyai muina Gibbs Dube munhau dzeIsindebele.